Zvino ndinoshushikana nezvaitwa nemauto zvekutora bumbiro remutemo renyika nokuri bvanzaura vachiita zveumhondi zvaita kuti vanhu vanomwe varasikirwe neupenyu hwavo. Makumi mazana maviri evanhu vange vakasungwa zvisiri pamutemo.
Asi imi tanga tambonzwa kuti vachova vanenge vakachengetedzwawo nemauto, ichokwadi here?
Hakuzi kuchengetedzwa, kwete kupambwa. Ndanga tisina kupambwa. Pane vamwe vanokwanisa kusvika mazana maviri vapambwa pamusana pekuti vanhu vanga vachionekerwa sekunge vanhu vanenge vasingazowirirana neupambe simba huri kuda kuitwa nevamwe vechiuto.
Asika ivo vechiuto ava vanenge vanga vachiti hanzi aiwa iyi haisi kuu kana kumvuta masimba.
Ndo anonzi manyepo iyayo. Haungati kana wabhinya munhu woti aiwa hakuzi kubhinya munhu ndangoita mbichana. Kubhinya kubhinya, bhinya uri bhinya. Hapana kuti ndiri hafu bhinya. Pane panonzi aiwa ndiri hafu muroi, handisi kuroya, handina kuroya hangu bhichana. Kwete, muroi muroi, mondi mondi, bhinya ibhinya.
Ko mambo, ukwanisawo kutaura here nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muchinzwa kuti vari sei?
Handichakupindurai kuti ndataura navo here kana kuti handina kutaura navo, asi chandokwanisa kuti muzive ndechekuti aiwa vari muutano hwakanaka zvekuti ivo vakangomira semamiriro avo savaMugabe vakati zete pachigaro chavo. Ini ndakatozivawo izwire kuti zete ipapo, saka varipo vari zete.
Havasi kuzomanikidzwa kusiya?
Aiwa, gusungwa isu taipi yokumanikidza ka. Hazvifambe zvakadaro. Vasiyana nedzimwe taipi dzakafanana nehonye dzinoda zvakapfava.
Asi havatyiri here upenyu hwavo kuti vanogona kuzopedzisira vapfurwa nevemauta?
Chinhu chikuru chakaitwa navaMugabe, vakapa mhiko panonzi pachirungu swore an oath to uphold the constitution. Ndozvavakavhoterwa nevanhu kuti vaite. Vakapa mhiko yekuti vacharemekedza bumbiro remutemo wenyika kana zvireva kuti vachapa upenyu hwavo kuti mhiko iyoyo varambe vakaibata. Ndinoona vachidaro, ndomazivura atinoita mudharabhopu. Asi nokumhanya naye zviriningirikiti zvisina kii.
Asi sekunzwawo kwamuri kuita, ndiani chai akatungamira kumvuta masimbawo?
Kubvuta masimba kazviri kuzivikanwa, handiti akatungamira izvi, ndiye akapa statement musi wemuvhuro vachiwenga. Pane mumwe asi kupfuura ivo vachiwenga, ngaamirika paari ipapo kuve aripo pamberi pazvo.
Ko vamunangagwa mungazi kuti vari kubatawo basa ripa?
Vamunangagwa tangogara tichingozovo kuti vane ushamwari hwakakomba naguvheya. Tagara tichingotiwo pakadaro tumwe takagara tichitaura kuti ushamwari hwakadai haufaniri kunge huchiwanikwa pakati pemukuru wemauto anofanirwa kunge achiteerera purezidendi nemuteedzerani wapurezidendi. Zvataitaura zviye kuti vati vamunangagwa vanenge vane pfungwa dzekuda kubvuta masimba zvinenge zviri kuratidza.
Tanzwawo vachina masa vachitaura pamusangano waitwa kuZimbabwe Grounds vachiti maMugabe vanofanira kuferefetwa nedzimwe mhosva dzavari kuvapomera. Munoti kudini mashoko aya?
Ngavatogara pasi. It is a shame, it is deplorable for Chinamasa to do that. Ndiye atipinza mudambudziko ratiri naro iroriro.